Dare guru remusangano rasangana renational council apo patanga tichikurunga nekukodzonga pfungwa dzakasiyana siyana dzinobva munyika mese kuti toenda kupi nenyika yedu. Pfungwa idzi dzanga dzichizama kuperengura nyaya yekuti pave nenhaurirano munyika muno patati isusu toda kuti vanhu vataurirane toita kanguva kadiki panenge pane hurumende yemukomberanwa iri transitional kana kuti pechinguva chidiki pakati pezanupf nembc toita bumbiro remutemo idzva tozoenda kusarudzo dziri pachena dziri pa wabuda tomutsigira kuitira kuti nyika inge ichitongwa zviri pachena nezvechetiri neguta ruzhinji.
Saka zviri kureva here kuti bato renyu ratove nechisungo panyaya yekuti kombwa here hurumende yemubatanidzwa kana kuti transitional authority?
Isusu kahurumende aka ndeke nguva diki diki ndeke chimbi chimbu kati dimbu rehurumende zvakasiyana neinonzi government of national unity yokuti vanhu vanobva vabatana zvachose. Tatova nechisungo ipapo. Chatinoda ibumbiro remutemo idzva kuti vanhu vasapondana munyika. Chatinoda kuti pave nekupozwa kwemaronda nemupanga akakonzerwa nekupokana kwatakaita sarezero sevana yamunhu mumwe chete. ZANUPF neMDC ibvi nemupimbira gumbo rimwe chete. Zvigunwe zvishanu zviri paruoko rumwe chete. Tinogona kunge chimwe chiri chikuru chimwe chiri dika asi tiri vana vemunhu mumwe chete. Hatifani kurovana kana kupondana kuvengana nekunyongana nenyaya dzematongerwo enyika nokuti zvinhu zvese zvinopfuura. Asi upenyu hwakakosha, upenyu ndohumwe, ndozvabuda munhaurirano dzataitwa uye kuti mhirizhonga ngaimire munyika.
Nhasi vamugabe vataurayiwo kuti vapinde chete munhaurirano idzi vanofanira kunge vachicherechedzwa semutungamiri wenyika. Imi bato renyu riri kutambira here?
Haiwazve, ushe hauzwo kukambira kahwo. Ushe hunobva kuvanhu, nyika vanhu. Vanhu ndo vanoti mutungamiri uyu tamuda. Ukaona wava kufamba uchida kupopera kuti ndini baba vepapo, hausi baba vepapo, uri chikomba. Saka tiri kuti kuna vamugabe munofanira kumirira kuti vana vekuzimbabwe vakupei kuti zveshuwa ndimi mutungamiri wedu. National Council yati haazviri kutaurwa navamugabe kuratidza kuti havasati vava vakazvipira nemazvo kuti vange vachigadzirisa nyaya yedambudziko remunyika nokuti nyika iri kutsva.